ya hurumende ipapo inoda kuti kune vashandi vehurumende vanzwisise kuti tiri munguva yatinoti multiple currency period. Saka mumultiple currency period medu muekonomi yedu munoshanda maus dollars, moshanda marand, moshanda yakataurwa nereserve bank ecurrency inonzi RTGS dollars, kusanganisira nemabond notes. Saka ndo macurrencies ari kushanda iwayo. Saka kana tabva mukushambadzira monetary policy yedu, tinenge tichida kuti titeveze zvakataura mumonetary policy imomo. Saka monetary policy yedu inotaura kuti RTGS dollar ndiro dollar rinogamuchirwa kumagovernment department hose, kureva kuti ndiyo mari yatinogamuchira patinenge tapa maservices kune vamwe vanhu, uyezve ndo mari yatinopa zvakare vashandi vehurumende kuti vaende nayo semuhoro kudzimba dzavo. Saka izvozvi kana mukatarisa mashops, mukatarisa maservices ose hurumende, zvose zviri kuchajwa in RTGS dollars. Saka hakuna chikonzero chingazokonzera kuti vanhu vashandi vehurumende vati vada kupuwa mari mumaus dollars, nokuti maus dollars haisiyo mari yatiri kuena sehurumende. Mari yatiri kuwana sehurumende imari inonzi RTGS dollars, ndeiri kubhadharwa iyoyo. Saka izvi zvokuda kupuwa maus dollars nokuda kwokuti wasvika pachitoro chiri kutengesa nemaus dollars, kana kuti une hama enda kumboenda kusouth africa uda kuchidza maus dollars utsvake marand kudaro, haisiriyo polisi yehurumende. Hazvizvo zviri kuitwa nehurumende panguva yatiri inoi.
Asi ka tiri kuona mamwe makambani ehurumende ari kuti iwo akuda kungoti vanhu vabhadhare madhora ekuamerica chete.
Minister of Finance akajekesa pachena kuti magovernment departments angava madepartments anotoresa vanhu mapassport kana madepartment eagriculture, vose vanga vachichaja maus dollars kana vanga vakuda kupuwa mari yemaus dollars, zvakanzi izvozvo ngavatsvete pasi, nokuti mari inogamuchirwa munyika muno inoshanda kumacivil servants inofanira kushanda kubusiness iRTGS dollars.